manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 8/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa zvekuti nyaya yeZimbabwe izeive kusadik. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukurudzira vanhu kudzidzira kuverenga kana kuti World Literacy Day. Mambokadzi Elizabeth wekuBritain vanonzi vari kurwara zvakanyanya uye veukama vatodaidzwa navana chiremba vavo. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vekumaruwa ekwaGutu pamwe nekuZaka vari kukurudzira hurumende kuti itore matano akasimba kune vemakereke anorambidza vatendi kunobaisa vana vavo kana kuvarapisa kana varwara nechirwere chegurikwiti chiri kuuraya vana vakawanda munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekwaGutu vaEdward Jagonda vati hurumende inofanira kuisa mutemo unomanikidza kuti vanhu vakadai varapise vana pachirwere ichi.
Ichokwadi vanhu vari kuzirikuti ndore maguti kwada deiende kubafurazi kusvikira rekwamukwada tirizi mumadeiureumu asi havasi kutoripota kwa kuzivana ya manota iyo havani kusuka mapose alika mapaisa wana
izi satini waona kanzo wa ward 19 kuzaka wapita imbayaro webato re CCC
ya kuno kuzaka chirwere chegwiri kuiti chino wazari chato tekeshera zoho chaka wanda hacho kudivire kureka na benzu kwa ward 26 chirwere chichirunya ya kukonzeru wakupara rapacho mevanu wanotendira vechipostori basinga wiliani netika ya kundora rapka kuzipata na hizo oso ndafunga kuti national programs awa ye government kukudzivirira zvirwere zvakasiyana siyana zvakaita fanika gwiripiti rei dai hurumende ya icha mutemo wekuti zvokumanikidzira kuti pazvirwere zvinopomeranwa kana panzi nyika yese inofanira kubaiwa like zvatakaita kucovid zvinofanira kuitwa izvozvo
vamwe vakaita saamai makao na mesi muziri vemurainire kwachipedzeze kuzaka vanoti
ya ndizvozvo vana vari kufa negwiripiti kunyanyanyanya vemapostori ivava ende shuwa vanhu vari kutyira kuti vana vavo zvavavhura chikoro vondosangana nevana vemapostori vasiri kubayiwa
bazi rezveutano munyika nezuro rakabudisa mashoko ekuti vana mazana manomwe nevana 704 vakashayika negwirikwiti munyika yose kusvika musi wechipiri vana vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete 6551 vakabatwa nechirwere ichi nyika yose mutauriri webazi rezveutano vadonald mujiri vati
hurumende yakazarura mikova yekuti avo vose vanogona kunge vasinganyatsonzwisisa nyaya yekubayisa vana vadzidziswe pahurumende iri kuda kwavari vachidzidziswa nekuzoitawo futi yatingati awareness dziso kumhadzi vana vose vabayise kambeni yacho iri kwakumadhisitrikti kwese
munyori mukuru musangano remubatanidzwa wemapostori munyika reunion of development of apostolic church in zimbabwe kana kuti Judah Caesar vainocent chitanda vati
Caesar tinotera mutemo hurumende mutemo hurumende unoti kana paita zvirwe zvakadaro vanhu vanobayiwa machi vaende kuzvipatara but nyaya iripo ndeyekuti manje chitendero hatizosviki pakuda kumanikidza asi inyaya yekuti ngatichidzidzisanei nevanhu waya waya vanenge vasi kunzwisa kana vasina ukama hwakanaka nechipatara saka as Judah Caesar I think you are working on that front
chiremba vane mukurumbira masvingo vachitaura vakazvimirira Dr. Phineas Makurira vakurudzira hurumende pamwe chete nevemake rege kuti vabatani vavandudze zvirongwa zvedzidziso vatendi nevanhu vemumaruwa
ngatidzidzisanei kuti nhomba idzi dzinokosha zvokudzivirira izvi zvinokosha tobva tadzidzisana ende sezviripo ndiri kureva zviri kuitika hazvo asi zvoda kuramba zvichingodini zvichidzokorora kunofanira kuitwavo tofanira kuitawo approach yaye advocacy through ma local leadership influencers and it is like kana kuri kumusha vana sabhuku navamakansila navamwe vakadaro
vamwe vagari vanoti hurumende inofanira kuisa mutemo wokusunga vanoramba kubayisa vana asi vamwe vemakereke vachiti uku kutyora kodzero dzavo hurumende yakaparura chirongwa chekubayisa vana vari pasi pemakore manomwe nhomba yegwirikwiti kuzvipatara nemuzvikoro pachena ndakamirira studio 7 masvingo Jini Godfrey Mtimba.
Tuma zizira tuwa ito wama duku. Mutema uoni kutumuna adwa kupi, adwa kuimba.
Mashoko anonza akataurwa nemutungamiri webato rinopikisa National Constitutional Assembly NCA vari mudzidzisi wezvemutemo muzvinafundo Lovemo Maduku ekuti nzira yakakosha yekugadzirisa nyaya yenhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change 16 dziri muhusungwa dzinosanganisira mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala ndezvematongerwo enyika asimudza mutauro munyika vanhu vachipowa maonero avo. Muzvinafundo Maduku vakabuda mune imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro pekuramba nhengo dzeCCC idzi dziri muhusungwa uye vanonzwikwa vachitiwo kana chete bato revasungwa ava reCCC rakaramba richiita zvemukonyo richiita zvariri kuita rinenge rakundikana zvachose. Vakaenderera mberi vachiti vane chokwadi chekuti nhengo idzi dziri mubato rezvematongerwo enyika risiro. Asi vamwe vanoti mashoko aya anoratidza pachena kuti matare edzimhosva yemunyika akaiswa muhapwa yezvematongerwo enyika kana achinge achishanda nemutoo wakadai. Asi vari kutsigira muzvinafundo Maduku vanoti zvakakosha kuti pazvagwe dzimwe nzira dzinosanganisira zvezve matongerwo enyika kana chete zvichibatsira kuti vasungwa ava vabude mujeri mavari. Vasikala nevamwe vavo vakasungwa musi 14 chikumi vachipomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato reCCC muzvaremo Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza uye vari kunyemwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Studio 7 yaedza kubata muzvinafundo madhuku asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta vamarufu mandevere vanoshanda nekambani yemagweta yekadzere hungwe and mandevere legal practitioners vari muHarare pamwe nerimwe gweta vari nhengo yezano PF Dr. Simba Mavaza vari kuBritain. Tatanga nekubvunza vamandevere kuti vanoti kudii nemashoko anonzi akataurwa namuzvinafundo madhuku aya.
Madziziro toitwa namadhuku mutemo hauoni kuti munhu abva kupi, abva kuimba kupi uye anogara pai. Mutemo hautarisi kuti munhu anobva kubato ripi. Mutemo haunei nezvematongerwo enyika. Matongerwo enyika hapindiri pazvinhu zvinofanira zvichiita mukati medare. Asi sezvo vamadhuku mazuva ano vanenge vari padhuze nehurumende iri kutonga vanogona kudaro zvavo vachinyatsokuziva zviri kuitika mukati zvatingazivi tose. Asi maonero andoita nemashoko avo akutsinhira kana kupa simba vaya vanotaura kuti matare edu edzimhosva anogona kudero abatwa kana kuti atambwa kana kuti akepichiwa nevanoita zvematongerwo enyika. Ndo maonero andoita nemashoko avo madhuku akuita sehumbowo hunopa kuratidza kuti zvinotaurwa nevamwe vanonyunyuta vachiti matongerwo enyika nyaya yamumatare oita zvekuti nyaya dzaakutongwa dzichipinzirwa matongerwo enyika mukati.
Dr. Mavaza, mashoko ataurwa navamandevere pamusoro pemaonero avo pamashoko akataurwa naprofesa madhuku munoti
vamandevere dambudziko ravari kuita ndekuti havasi kunzwisisa mashoko avamadhuku. Chekutanga, vamadhuku havana kutaura segweta, vakataura semutungamiriri webato ravo, ende vamadhuku havasi pedyo nebato riri kutonga ukukurasika mukuona kwavamandevere. Chekutanga ndechekuti kana vamandevere segweta vanonzwisisa kuti dare guru munyika yeZimbabwe is their constitution is the president. President vane right yekukupa pardon, vanokuregerera, vanoida kuti usaregererwe, vane mvumo yekuti usasungwe. Ndomutemo unovabvumidza. Bumbiro remutemo yeZimbabwe rinopa president my executive powers ari above matari. Vanogona kukuregerera imese masungwa matiwa 20 years kana manzi muri kunofa. Vanoramba kusaida kuti haurayiwe, vanokudza kuti makore enyu chibuda enda ekumba. Ndosaka tichita mapadhi nenguva yakasiyana siyana. Saka mashoko ava madhuku vari kuti iwo kana muri bato rine hanya nevanhu venyu, taurai napurezidhendi kuti dai imi mukuru madi kushandisa simba renyu rekuregerera. Maregerera vana venyu vabuda panze pane simba racho neprosecution authority because ine simba racho zvakare.
Manzwa mashoko aya vamandevere, pindurai tinzwa.
Ndofunga Dr. Mavaza vari kurasika pamamiriro ari munyaya yepamberi pedare. Pari zvino vajobhisikala nevamwe vavo vekunyatsime havasati vabatwa nemhosva, havasati vatongwa kunzi vabatwa nemhosva zvokuti vazoti kune presidential pardon. Saka nyaya yekuregerera kwapurezidendi yepresidential pardon haipindi apa. Nyaya iri kuda ndeyekuti vajobhisikala nevamwe vavo vanoda kukumbira kuti vatongwe vachibva kumba. Ndochoga zvavanoda, havasi kuti havana mhosva kana chii. Nyaya dzavo havasati dzatongwa, vari kuti tikabirira kuti vatongwe ngavatongwe vachibva kumba. Ndochoga zvavanoda. Ende vajobhisikala vagara vavari kumakoti, vanogara vachipinda mumakoti nekubuda vachidzokera kumakoti. Mutemo wekutongwa uchibva kumba uya inonzi bail chaunoisirwa ndechongoti uite kuti munhu auye kukoti. Saka vamavadza vari kuti rasitei panyaya iyi. Panyaya yebail iyi purezidendi hapana kana paanopindira.
Dr. Mavaza, hazvirakidzi here zvagara zvichichemwa nevanhu kuti matare aiswa muhapwa mebato riri kutonga munyaya dzezvematongerwo enyika kana vanhu vaakunzi mhanyai kumutungamiri wenyika kana kuhurumende kuti munge muchipiwa mukana iwe wekubvisa mari yechibatiso?
Mashoko avamadhuku haaratidze kuti mutemo kana kuti matare aiswa muhapwa nemutungamiri wenyika. Vamadhuku havana kuti kune mutungamiri wenyika ndokwavanoburitswa. Havana kuti kumbirai chibatiso kune mutungamiri wenyika. Vati edzai mamwe mazano zvikaramba toedza zvimwe taurira nayi nebato riri kutonga.
Bato riri kutonga rinopinda papi? Bato riri kutonga kumatare edzimhosva ndopatiri kuda kunzwisisa Dr. Mavaza.
apa wana kuti bazoro kutonga repinde madare dzimo zvarikutaura kuti kana mutungamiriri wenyika akashaya hanya nenyaya yekuti mutungamiriri wenyika ndiye dare repamusoro soro kumatare emuZimbabwe anava constitutional ane constitutional right to say anything over a judicial matter president vanobvumirwa kana vamandevere vakaverenga vanozvidzisisa
vamandevere hanzi munoziva zvinotaura mitemo
mutemo mutorwa navamavaza unoti munhu anopara dzimwe mhosva ari panze yano dzakafanira dzambopara anobuda kunyimwa chibatiso asi mutemo umuredire mutemo rinoti munhu wese zvake asungwa anofungidzirwa kuti haana mhosva kusvika abatwa nemhosva vasitala pari munhu vasaenda kana mhosva ino yamubatwa nayo pamhosva dzavaku vachinda kudai kwete zvekuti vamadhuku vangasvipa kuti purezidendi vangati vataure kuti vajebuzikana zvavabude votaurira dare kudaro handifungidze kuti ndo mataure amadhuku
ndoisa mubvunzo kuna Dr. Mavaza tingaona here ivo vebato recitizens coalition for change vachitora mashoko aya vachiedza kuisa zvematongerwo enyika kuti vanhu vabuda
kana vane chido nevanhu vavo vanokwanisa kuti vataurirane vanegoshiete
vanga vari gweta vari nhengo yezano PF Dr. Simba Mavaza vari parunare nestudio 7 kuBritain. Manzwo zvakare kubva kune rimwe gweta vachishanda nekambani yemagweta ekadzere Hungwe and Mandevere legal practitioners vamarufu Mandevere vari parunare muHarare nestudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa zvekuti nyaya yeZimbabwe izeve kuSadic. Mutungamiri wenyika vaEmazono Munangagwa vadzoka kumusha nhasi kubva kuRwanda kwavanga vaenda kumusangano wezvekurima nechikafu kana kuti African Green Revolution Forum. Kunyangwe mapepa nauye hurumende ari kurova bembera kuti vakabudirira murwendo urwu, vanopikisa vari kuti vakaburitsa pachena kuti munhu anotaura zvaasingateedzeri. VaMunangagwa vakashanyira nzvimbo yekurangarira vakapondwa muhondo yemarudzi kuRwanda, asi munyika hurumende yavo inonzi iri kupomerwa mhosva yekutumira vasori kunoputsa matombo anenge aiswa kurangarira vakapondwa munguva yegukura hundi zvikuru nemauto e5th Brigade kumateveleland neMidlands. Kunyangwe hurumende yavo ichishora vanopikisa vanosangana nevatungamiri kana vaimbova vatungamiri venyika dzakaita seBritain neAmerica, VaMunangagwa vakasangana nekumhoresana nevaive mutungamiri wenyika yeBritain vaTony Blair. Izvi zvakashorwa nenhengo yeHouse of Lords amai Kate Hoy pamwe nemapato anopikisa munyika. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Amai Hoy vatiwo chiri kudiwa nevanhu vemuZimbabwe rutsigiro rwokuti paitwe sarudzo dziri pachena gore rinouya, kwete kutsigira munhu anotonga nedemo. Izvi zvatsigirwawo nemutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare fadzai Mayere.
Takashamiswa vaMunangagwa vachikwadzisa vaTony Blair. Isu tinoziva kuti ZANU-PF yakanga isingatarisane kumeso nevaTony Blair, asi takuonawo kuti vachinja zvakare. Even pakukwazisana kwacho hapana chinobuda ipapo chinobenefita vanhu kana kuti munhu wemuZimbabwe, kungokwazisana. Uye tinoona kuti nyaya huru iripo ndeyekuti vaMunangagwa vari kuchikora kodzero dzevanhu. Tirikuona vaJob Sikala, vaGodfrey Sithole nevose vekunyatsime vakangosungwa. Zvinhu zvekuti dzimwe nyika dzinotarisa voona kuti aiwa vaMunangagwa vari kumbunyikidza vanhu vavo. Saka even kukwazisana kwacho hapana chinobuda chinobenefita vanhu vemuZimbabwe.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvobutswa kwemashoko muZANU-PF vachafadzwa mugwadi vati kusangana kwakaita vaMunangagwa navaBlair chinhu chakakosha mukuzadzisa urongwa hwavaMunangagwa hwekugadzirisa ukama hweZimbabwe nenyika dzekumavirira.
Tinovaona makore makumi maviri apera zvinango zvoupfumi zvichiripo vachisangana nemutungamiriri wedu vaMunangagwa. Munotondera kuti vaBlair aivavo nerimwe gore vakatiza kupa kunogara padhuze navamugabe kuUnited Nations Summit, asi vakasumuka pachigaro chavo vachienda kunokwazisa mutungamiriri wenyika vaMunangagwa uye nokuvayemura mumashoko avo avakaparura vachipa spichi pasi rose kuti vakanzwa kunyevenuka uye vakaratidza kunzwa kufara kwazvo nemashoko ane gwara ane muono webudiriro. nebasa rikuitwa na vamunangagwa.
Va Blair au vaiva mutungamiri wehurumende yeBritain pakatanga Zimbabwe kutemerwa zvirango zvehupfumi nenyika dzekumavirira vakakwazisana na vamunangagwa nezuro mushure mekunge vamunangagwa vapedza kutaura pamusangano wezvekurima uri kuitwa kuRwanda. Mushure mekukwazisana uku vamunangagwa vakanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vakafara kusangana na va Blair vakatiwo zvakaitika kare hasi zvinhu zvinofanira kuvamisa kuti Zimbabwe ibudirire. Mutungamiri weboka revechidiki mubato reUnited Zimbabwe Alliance vashingirai chabata vati zvinoshamisa kuti vamunangagwa vakamhoresana na va Blair asi vachigarotsoropodza vemapato anopikisa nekudyidzana nevekunze.
Saka zvatishamisa nhasi kuti vazovamhosana navo zvikapembererwa neruzhinji weZANU-PF.
Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure
vatiisu hatinei nekumhoresana angave naTony Blair kana nevasitting leaders edzimwe nyika. Chatine basa nacho ndechekuti ngatigadzirei urongwa hwaro hwakakwana hwekuti tiwedzere production munyika medu tisununguke mupoverty yaramba yakatibata senyika.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika varashwit mukundu vati hurukuro yekanguva kadiki yakaitika nezuro pakati pavamunangagwa na va Blair ihurukuro dzakanga dzisina kurongwa. Vakati kukwazana kwakaita vaviri ava hakuna chizhinji chakunoreva panyaya dzekugadzirisa ukama weZimbabwe neBritain sezvo va Blair vasisiri mutungamiriri wehurumende yeBritain. Vashauro vekumusangano uri kuitirwa kuRwanda uyu vamunangagwa vakati kusima mari munyaya dzezvekurima kurima pachicherechedzwa kushanduka kwemamiriro ekunze uye kushandidzana pamwe chete kwenyika kunogona kupedza nyaya yenzara muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva rekukurudzira vanhu kuti vakwanise kuverenga kana kuti World Literacy Day. Sangano reUnited Nations iro rakatara kuti zuva iri richerechedzwe nhasi rinoti pasi rose vanhu vanosvika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi manomwe kana kuti 771 million kunyanya madzimai havana ruzivo rwekuverenga. MuZimbabwe, bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT rinoti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 97% vanokwanisa kuverenga, zvichireva kuti Zimbabwe imwe yenyika iri pamusoro-soro panyaya dzevanhu vanokwanisa kuverenga. Asi mamwe masangano evarayiridzi anoti uwandu hwevanogona kuverenga hunogona kudzikira sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi zvopa kuti vana vatadze kuenda kuzvikoro. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe.
Zuva ranhasi zuva rakakosha rinotarisa yatinoti International Literacy Day. Literacy chinhu chakakosha zvikuru kwazvo muupenyu hwevanhu. Asi tichitarisa zuva ranhasi zvinoratidza kuti madzimai akawanda pasi rese literacy rate yavo iri low.
United Nations iri kuti madzimai ndiwo ari kumashure zvakati nyanyei pasi rose kwete muZimbabwe chete. Imbopabataiwo ipapo zvishoma.
Tinoda kukurudzira kuti madzimai zvikuru ndiwo anofanira kunge ave are literate, nokuti pachirungu vanotaura kuti to educate a boy or a man is to educate an individual, but to educate a woman is to educate a nation or a society. Saka vakadzi vakaimprova literacy rate yavo zvinopawo kuti society ibudirire. And kana home ina mai vakaenda kuchikoro ina mai vari literate, musha wakarongeka unozopa kuti vanavo vakure vachibatsirika namai vanenge vane literacy rate.
Zvamunokurudzirawo imi ndezvipi?
Chatinoda kunyanya kurudzira inde inonzi functional literacy rate. Kazhinji zhinji tinongonzwa kuti tine high literacy rate, for example muZimbabwe tingava ne 92% literacy rate, but literacy rate haionekwi ichibatsira vanhu kana kuonekwa ichibatsira kuvandudza economy yemuZimbabwe. Saka chatava kuda ifunctional literacy rate kwete dysfunctional literacy rate.
Dr. Joe ndiku bate muromo maa kutaura mavoko akakura. Murukuti eriva nuwanu kuna kudzidza zvigosha ya maturo vaka dzidza kudaro.
Functional literacy rate inofana kuti imbata nidze kuziwa kuverenga. Zvichienda na futi ne practical experience. Zvichibata nidza theory ne practice. Mumapurazi kumaruwa zvikuru. Ndo kunoda kuti tisvitse technology ya mazo ano. So that literacy rate yedu yatinayo iri functional. Kwete kuti tingoti high literacy rate but isina chouviri chaunoona hatidi kuproducer ma educated robots. Tinoda functional literacy rate inopa kuti vana vaone apart kungoziva kuverenga vawanewo ma skills avanoenderana nokuverenga kwavanenge vadzidza. Ndo inonzi functional literacy rate ingabatsira nyika dzakawanda muAfrica.
Mutungamiri wesangano revarairidzi PTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7. Vamwe vagari vekushurugwe kwanhema vari kuchema chema kuhurumende kuti vawanise mishonga muzvipatara kuitira kudzivirira zvirwere nerufu zvinogona kudzivirirwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekushurugwi amaita Bita Taru vanoti hakuna rubatsiro rwakanyanya kubva kumakirinika akaita setongogara nezvamawande sezvo kusina mushonga.
Kuzvipatara hakuna mishonga. Ndo iri kunyanya kunetsa kuti tinogona kuenda kuchipatara. Vaonoswera futi wakangogara service yacho iri very low. Kana tagara ikoko paunopedzisirwa masikati aya unongonyorerwa mushonga hakuna chawawana.
Izvi zvatsinirwa namai Teresa Badara.
Kuzvipatara kwacho kwakangooma nokuti izvozvi pane vamwe vari kuinda ikoko vachinobatsirwa. Vamwe vanopedzisira vashaya chero tsono chaidzo dzekuti kana munhu aita dambudziko achida kusonwa mastitch vanopedzisira kwatombonotsvagwa anotomborara akadero. Kotonotumwa vanhu kuti chindai motsvaga tsono dzekuti munhu asonwe zvose neshinda dzacho. Saka haakubatsira kwacho muchipatara kwakaoma chaiko hazvina kutombomira zvakanaka.
Mukura anoona nezveutano mudunhu Midlands, Dr. Mary Mchekeza vaudza Studio 7 kuti titaure nevanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi ravo kana kuti vaizotaura nesu chete kana vachinge vapewa mvumo nevanotaura vakamirira bazi rezveutano muHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vari zvemutevedzeri womutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi bazi rezveutano rinogara richichema-chema kuti mari yairi kupiwa mubhajeti ishoma zvikuru. Vaimbo vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekushayikwa kwemishonga zvakatekeshera munyika zvinoisa upenyu hwevanhu munjodzi.
Asi ndinjodzi huru yekuti makawanda akakwanisa kuafoda zvekuzvacho. Panguva yavanhu vachifanira kuwana betsero kubva kustate kunyika ndonguva yari kuzvitenda kutenga chakati unotenda chakati. Vamwe havatokonde hama yacho yekutuma kuenda kutenga zvinhu izvozvo. Ari muemergency aita accident yemota masucha zvamunambo kwapita motienda unotenga iye hana hama iripo. Pane njodzi unorasirwa noupenyu upenyu hwevanhu ndopamozoona paya vanhu vachisiyiwa vasina kusonewa vachienda kumba nemaronda avasina kusonewa. Ndo njodzi iripo zvinowedzera yatinoti motari.
Vamadzorera vativo izvi zvinogonawo kukonzera kuti vanhu vasaenda kuzvipatara vakati hurumende inofanirwa kusimudzira nyaya dzeutano.
Hurwere hauperi because vanhu kana vachiziva kuti ndikaenda kukliniki hakuna chiriko. Kazhinji havatozombosvika healthcare yacho havaendi kukliniki kana kuhospitari kwacho vakuzarira kumba. Saka confidence hayo mumahealthcare delivery systems yedu iyi zvino yakatsikira.
Bazi rezveutano rinoti chinangwa charo ndechekusimudzira nyaya yeutano pamwe neupenyu hweveruzhinji asi vagari vekushurugwi vanoti zvazvisi kuitika. Ndakamirira Studio 7 kushurugwi kwanhema ndini Rutendo Mawere.
Mashoko atichangotambira anoti mambokadzi wekuBritain kana kuti Queen Elizabeth vari kutariswa navana chiremba vavo sezvo vari kurwara zvakanyanya. Vanonzi vari kuBalmoral Castle. Mashoko abva kumuzinda wavo weBuckingham Palace anoti mhuri yavo iri kushushikana zvikuru neurwere uhu. Mambokadzi Elizabeth vave nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu ekuberekwa. Sezvo nguva yedu yapera regai timutarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa zvekuti nyaya yeZimbabwe izeiwe neSADC. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gaino Gumede Saidi.
So we see card to send a bag of VOA in the belly. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 8 Mpandula 2022 ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, iZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Ikomishini yeZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazana ukuthi bangene kwezombusazwe. Indlovukazi yakweleBhrithani uQueen Elizabeth II ubikwa esegula ngendlela ethusa odokotela bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Zimbabwe imanyene lamazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Lolu suku lwabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngenjongo yokuqhubeka kudingwa indlela yokuthuthukisa umsebenzi wemfundo ukuze kuthuthukiswe izizwe zonke zomhlaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko owagcina ukugijwa ngabe-UNESCO uveza ukuba inani labafika phose izigidi ezingamakhulu afica minwe mbili, 771 million, zabantu abadala emhlabeni wonke jikelele. Iningi labo kungabesifazane, kabalabo ubuciko bokwanelisa ukubala loba ukubhala. Abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, bathi benza konke okusemandleni abo, ukulungisisa lokho kwehluleka kwabanye ikakhulu abesifazane, ukuthola amathuba wokuthi bayefunda ukubhala lokuloba. Isikhulumeli salolu gatsha umnumzana Taunga Nandoro uthi ukuqhamuka kwe-COVID-19 kuphazamise inhlelo zezemfundo elizweni kwabangela ukungalingani kwamathuba wokuyithola.
On this International Literacy Day, we remember that in Zimbabwe, people's lost 8.
Siyakhumbula ukuthi abantu eZimbabwe balahlekelwa zinyanga ezingu-8 zokufunda ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 njalo kusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje. Lokhu singakavaleki isikhala sakhona kwezemfundo, ugatsha lwezemfundo ye-primary ne-secondary benza konke okusemandleni alo ukusivala leso sikhala.
Abenhlanganiso zabakumsebenzi wezemfundo ogoqela ezababalisi ezinjenge Amalgamated Rural Teachers Union RTUs bathi kuhlezi kunjalo umhlaba wonke ukuba abesifazane abayanga abangawatholiyo amathuba abakhubazekileyo labaswelayo okwedlulisa amalawulo beyibo abahlezi besalela muva kokuningi okugoqela imfundo. Umkhokheli we-RTUs umnumzana Obert Masaraure uchasisa kabanzi ngalokhu.
We need to transform the learning spaces and make literacy governance food.
Kudingeka siguqule indawo zokufundela njalo sikwenze kube yisibopho esigcweleyo sikahulumende kube ngumlando wakhe ukuyihlawulela leyo mfundo. Inhlelo zokuthi kuthiwe abantu babophe ziqine ziyingozi ekwakheni isizwe esifundileyo. Singaphumelela kanjani kulokho uma sisenza ulwazi kube yinto engafinyelekekiyo kwezinye izizalwane? Sizama ukwakha umhlaba olabantu abalolwazi.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Bhekani Nkiwane uthi lanxa yeleZimbabwe belisazakala emhlabeni jikelele ukuthi beliphumelela ekubeni le mfundo yezinga laphezulu ezwekazi le-Afrika, usesemkhulu umsebenzi.
Illiteracy rate yakhona ifanele ikhanye ngoba kokunye sifunakana ayi translate on the ground la ukuthi sibone ukuthi sikhanye thina ukuthi siya illiteracy rate yethu ulele laseZimbabwe ukuthi kuthiwa sililiteracy rate ephezulu kukhanye on the ground kusuka kungakhanyi ngoba uthole ukuthi kuthiwa amazwe amanye kuthiwa la siphezulu kulabo ngeliteracy rate kungani zona ezabo izinto ziyahamba ziya phambili ezinto ngani zimile so siyabe sifisa ungabe i-literacy rate le iya-translator ukuthi itshintshe impilo zabantu itshintshe ukwenza kwezinto.
Umhla ka-8 Mpandula lusuku olwakhethwa ngabohlangothi olwe-UNESCO ngomnyaka ka-1966 olokunanza ukuqakatheka kokutholisa umuntu wonke ithuba lokubala lokubhala i-International Literacy Day ukukhumbuza uzulu emhlabeni jikelele ukuthi kulilungelo lakhe ukutholiswa lolo lwazi. Udaba lokufunda ukubala lokubhala luyingxenye lweziqondiso zohlelo lwentuthuko emazweni womhlaba olwe-UN Sustainable Development Goals kanye lokuthi ifezeke leyo ntuthuko kusiyafika umnyaka ka-2030 phansi kwe-UN 2030 Agenda for Sustainable Development. EleZimbabwe lalisaziwa ngezinga lemfundo eliphezulu kusukela ilizwe lithola uzibuse ngenxa yenhlelo ezazilandelwa phansi kombuso kowaye ngumongameli Robert Mugabe eziphathelane lemfundo eyayingabhadalelwa ngaleso sikhathi. Ingcwethi zezemfundo zithi lolu hlangothi lusuke lwaphanjaniswa ngezombusazwe, ezomnotho, inkohlakalo lokunye eminyakeni engamachumi amabili edluleyo. Lonyaka ilanga ele-International Literacy Day linanzwa phansi kwendikimba ethi yona Transforming Literacy Learning Spaces. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Indlovukazi yakwelebhilithane uQueen Elizabeth II ubikwa esegula ngendlela yethusa odokotela bakhe. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba uQueen Elizabeth ulabo odokotela laba endlini yakhe yokuphumula eBalmoral Castle eScotland. Useleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisicamunwe munye, lasithupha, 96. Okwamanje izihlobo zakhe eziningi sezimethekelela kuleyo ndawo. Asebefikile eBalmoral Castle indodana yakhe uPrince Charles, lomkakhe uCamilla, kanye lodade wabo uPrincess Anne. Abakhangelelwa ukuba bazafika kuleyo ndawo namhla ngabazulu bakhe uPrince William loPrince Harry, abazalwa nguPrince Charles lomuyi uPrincess Diana. Kusanda kuthakazelelwa iminyaka engamachumi ayisikhombisa 70 indlovukazi yakwelebhilithane yagcotshwa. Akaziwa ukuba indlovukazi ilesifo bani. Indlovukazi ike yagula ngomkhuhlane we-COVID-19 nyakenye. Umkakhe uPrince Philip ubhubhe ngomnyaka owedluleyo. Ikhomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba awabesilisa lawabesifazana eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi ole-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe babe lezikhundla zobukhokheli. Kubika u-Ezra Chisa Spanda we-Studio 7.
Abanxuse kulumhlangano wemfundiso ngabesifazane abavela kumabandla ezombusazwe agoqela ZANU-PF, Citizen Coalition for Change, CCC, MTC Alliance, labazimele bodwa. Unkosikazi Gored Mudzongo wenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender Equality and Women Empowerment abayibo abaqoqela umhlangano uchaza ngohlelo lolu.
Inhlanganiso yabesifazane ku-United Nations izimisele ukuthi abesifazane labesilisa balingane ngoba ibona kuqakathekile ukuthi omama bangene kwezombusazwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe Section 17 siyasho ukuthi omama kumele balingane labobaba kuyo yonke indawo lasezikhundleni. Nxa sikhuluma ngokhetho omama kumele kube lenani elilingana lelabobaba ukuthi limele abantu. Lokhu kuyinjongo yenhlanganiso yabomama ye-United Nations Women ekholelwa kulokhu.
Njalo sizabona ukuthi omama abalolwazi bazaphatheka kukhetho oluza.
Umnumzana Dalibu Despanda ngwe commission gender commission esabelene semathebelelende. Yena uthi okunye okubafuqa ukwenza imihlangano enje ikuthi bacebisane labesifazane ngokuqhakatheka kokuphatheka kwezombusazwe.
Lohlelo olukhangele kakhulu ukucijisa abantu abangomama kwezopolitiko. Njengathi ukuthi omama basilela kuma platforms awe decision making. So thina njengecommission, njengeZimbabwe Gender Commission, siyazama sithathela umsebenzi wethu kusekelo sethu sombuso ukuthi simele siyenze indlela ezijiyejiyeneyo ukuthi sibone ukuthi omama laba bayaphatheka kwimisebenzi kumbe kuzinhlelo ezijiyejiyeneyo lapho okufuna i-decision ebamba bona omama mathupha.
Unkosazana Presence Khumalo ngomunye wabaphatheka emhlanganweni wanamhlanje, yena nguye bandla le-MTC Alliance.
Esesikufundile kuningi kakhulu, sifunde ukuthi khonaphana abafazi balamalungelo alinganayo nabobaba ukuthi babe represented ku-politics. Akudingi ukuthi ukhulunyelwe ngubaba kuze obaba yisibabazi indingeko zethu. Thina ngathi njengabafazi siyakwanisa ukuzimela sizikhulumele esikufunayo ku-politics, sizikhulumele ukuthi sifuna ukubusa njani, sifuna ukubusa njani. So yikufundileyo khona ukuthi before we are politicians singabomama sonke. So as abomama asibiselani phansi ngokuthi lwanivela kulelani bandla lwanivela before we are politicians singabomama sonke.
Oyibandla le-CCC unkosikazi Nakhumalo uthi uhlelo lolu lubavule ingqondo kodwa kuzaba nzima ukulandela konke abakufundisiweyo.
Eqiniseni angiboni ukuthi kwabanye kuyathophela ngoba sesingalo omama bathanda ukusetshenziswa kakhulu ngobaba.
Kodwa ubona uhlelo luncedile ukuthi bafunde.
Uhlelo luncedile kakhulu, ama-results sesizawabona sesiku-ground ngoba yiwazasitshengisa ukuthi sesithandana. Noma sivela kuma-political parties ashiyeneyo, okusalayo sinomama sonke. Ihlupho zethu ziyafanana.
Unkosikazi Tryphene Mtunga owezanu PF yena uthi ujabulele kakhulu kubahlanganisile njengabesifazana ukuthi bakhulumisane njengabomama kungakhathalekile ukuthi ngwe bandla liphi kwezombusazwe.
Sina ku-constitution yethu ezanu PF kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba. Yebo singabe singawusebenzi nxa ukuthi omama besingelazi bindi, kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Kuzangena yini ebantwini ukuthi lihloniphane njengamama ngezombusazwe?
Kuvele into esiyifundiswayo ngenxa yokuthi umuntu ngumuntu. Mina ngibone kuqakathekile, ngibone kungikhuthaza futhi ukukhula elwazi nengilapha. Kodwa futhi okunye enginanzile esikhona khonapha, singamaphathi angu-5 course amileyo khonapha abeyona le workshop. Kulabanye vele umuntu wakhona ungaze uvuke umkhulumisa vele angavumi okutshela ukuthi noma selikugama.
Abesifazane abaningi bathi bafunde okuningi ngokuqhatheka kwabo kwezombusazwe lokubambana kunye lokukhuthazana ukulondoloza ukuthula elizweni ikakhulu ngezikhathi zokhetho ngaphambilini komnyaka ozayo ka-2023 ukuze kungabi lodlame. Ngimela Studio 7 kobulawayo, igama lami Jesus Bani.
Lanxa besokuyisikhathi eside kwakhulunywa ngokwakhiwa kwedamu leGwayishangane kanye lempompi ezidonsa amanzi evela khona lesiyanathisa uBulawayo, umsebenzi lo wagcina usungulwa ngomnyaka ka-2018. Inkampani kahulumende yeZimbabwe National Water Authority, ZINWA, isebenzelana lenkampani eChina International Water and Electric yakwele China ukuqhuba lumsebenzi. Phansi kwalumsebenzi ontanga bezigabeni zakulo umango okwakhiwa khona leli damu bayaqakathekiswa ekuqatshweni ukuze bafundele imisebenzi yezandla etshiyeneyo egoqela ukutshisa insimbi lokubaza lezompompi kanye lokwemba amatshe asetshenziswa ekwakhiweni. Lokhu sokunike abatsha bakulesi siqinti imisebenzi phose engamakhulu ayisificaminwembili 740 ukuze sizwe ngalumsebenzi ngokugcweleyo sixoxe lomnumzana Richard Moyo, umphathi ntambo wesigaba seMathebeleland North.
Niyabonga dadewethu. Yesi kwayihlangane kade yakhulu yakasuphi ngo-1912 but coming in of new dispensation ngo-2017 kababa umnanga washo waplana ukuthi liqalise idamu lelani i-first brick efakwe kuleyani idamu efakwe i-second republic. Njengakuthanda ukukutsho dadewethu kwale project ngiyabonga uhulumende, ngibonga lo baba umnanga. Abantwana bemavale, abantwana bewandi, abantwana bebing yibo abasebenza abayakhalana idamu besebenza nama-China and bebafundisa imisebenzi yezandla yokuthisela izinsimbi khonaphana ezokubhalansisa idamu. Kule kusekulomchini inkalakatha sebezilungiselela sebezithiselela kwamfana amapipe asuka khona phana esiya koBulawayo amapipe inkalakatha abawalungisayo kukhona phana.
Likhangelele ukugqiba nini lomsebenzi wokwakha leli damu?
Lidamu as we speak umduli walo usuku 38 meters uya ku 72 meters and in terms of percentage iku 68% completion okuthi sikhangelele ukuthi end of this year or early next year idamu lena liyaphela selihambisa amanzi koBulawayo. Njalo sikhangelele ukuyaqeda udubo lwamanzi okuswelakala kwamanzi koBulawayo idamu lingaphela and sikhangelele ukukhona phana around the dam kule irrigation engange 10,000 hectares ezavula ezabenefita abantu bewange abebhinga labelubani. Then on the way ipipeline lena yabe isiya kobusuka eGwayishangani isiya koBulawayo sabe kulama pump station angu 6 kuyafakwa khona ama irrigation schemes from 200 hectares kusiya ku 400 hectares okuya benefita ama communities on the way the pipeline is siyakoBulawayo.
Umnumzana Richard Moyo ngumphathi ntambo wesigaba seMathebeleland North obexoxa le Studio 7 ngocingo ekoBulawayo. Silokhu sisedabeni lunye lwamanzi. Abahlali bemalokitshini abalisa eminyela lemabuthweni koBulawayo bathi ukusilela kwamanzi kwedolobho kubathwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzo esisodwa kufanele sisetshenziswe imdeni emine sesisetshenziswa ngabantu abaningi okungabangela ukuthi kuqhamuke imikhuhlane. Lokhu kuvezwe inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights MIHR eqhube ukudingisisa ngalolu daba kulezo ndawo. Idolobho lakoBulawayo liphakathi kokulwisana lomkhuhlane wesihudo osanda ukuqhamuka. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa utshele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abahlali balindawo bafuna ukuthi bengavalelwa amanzi njalo kube lenkonxa zamabhawuza nxa evaliwe.
Besisebenzela elokitshini leminyela lelokitshini lemabuthweni. Esikutholileyo njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ukuthi izakhamizi zeminyela lemabuthweni zathi kusakhiwa indawo liyana yakhiwa ngendlela yokuthi izindlu ezingu-4 ziyasheya isambuzi esisodwa. Kodwa ngenxa yokuhamba kwesikhathi okokuqala ngokufa kwama-toilet akhona kwezinye indawo sekuyizindlu ezingu-6 zishiye i-toilet eyodwa. Okwesibili, izindlu lezi ezingu-4 kazila mizi kumbe ngithi izimuli ezingu-4. Uyathola ukuthi indlu eyodwa isihlala imuli ezintathu. Okugcina kudala ukuthi izimuli ezingu-12 ezishiya i-toilet eyodwa. Lokhu kuba yinkinga kakhulu ngalesi sikhathi lapho amanzi eshoda. Ngoba izakhamizi sezicabana ngokusebenziswa kwethoyilethi ikakhulu ngokushota kwamanzi. Kulabanye abalobuchapa, kulabanye abangaziphathiyo abaqina besebenza kubi la mathoyilethi bawangcolisa bawachiye engahlanzekanga okudala ukuxabana kwezakhamizi kubangelwa yikho ukwanda kwezimuli ngoba lindawo phela yiyo echiphileyo izindlu zakhona lokuloja kuchiphile yikho abantu abaningi sebehlala kulezo ndawo.
Buyini elifisa ukuthi ngabe kuyenziwa njengehlanganiso? Kungabe kufanele ukuthi kwakhiwe kutsha yini?
Ekuxoxisaneni kwethu nezakhamizi zeminyela lemabuthweni, kunezinto ezimbalwa abazikhalelayo ukuthi ngabe ziyenzakala. Khona ngokufisa kwabo bafisa ukuthi ngabe imundlu lendlu iba le-toilet yayo. Bathola ukuncediswa ukuze kube khona ama-toilet ngendlu ngendlu, kungabi khona lokho kokwabelana ukushiya ama-toilet. Kodwa bayananzelela ukuthi leyo yinto engathatha isikhathi ukuthi ize ifike ekwenzakaleni ukuthi ibe khona. Yikho besithi kwalesi sikhathi kusesasetshenzelwa lapho bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya exemptwa kuwater shedding ukuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza. Bathi bona nxa lokho kusehlula ukuthi kwenziwe nani ngono phela kube khona izibholane ezinenge endaweni yabo, kumbe kube khona amabhawuza abuyahle zinsuku ngensuku ukuze lawo bathola amanzi kakhulu okusebenzisa bethela ezambuzini zabo.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lo bekungumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathebeland Institute for Human Rights, obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Kulabantu abaningi asebephandle kwesigodlo seNdlovukazi yakwaLebhilithane kulandela imbiko ethi uQueen Elizabeth uyagula kakhulu emzini wakhe eBalmoral Palace eScotland. Abezindaba abeReuters babika ukuba iNdlovukazi yakwaLebhilithane yekele ukuya emhlanganweni weprivacy council kulandela ukucetshiswa kwakhe ngodokotela. Izolo ugcobe unkosikazi Liz Truss ukuba umkhokheli omutsha wakwaLebhilithane kulandela ukukhethwa kwakhe libandla lakhe. Kule milika kubikwa njalo ukuba umongameli Joseph Biden usebikelwe ngokugula kukaQueen Elizabeth. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele melika lithi lizanceda ele Ukraine ngokulinika izikhali ezibiza amabhiliyoni adlula amabili $2.2 billion. Lithi lizanika njalo ezinye izikhali amazwe atshiyeneyo etuselwa ngele Russia elahlasela ele Ukraine ngomhlolanja. Lisithi kalifuni ukuba ilizwe leli lingene umanyano we-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO. Kusenjalo umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukarhulumente wakwele Melika olubona ngokudlelana namanye amazwe ubekele Ukraine lapho athembise khona ukuba ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili linceda ele Ukraine ngezikhali. Inhlanganiso ebona ngeziphepheli e-UNHCR ithi abantu abaningi kuzwekazi le-Horn of Africa le-Sahel sebesuka ngobuningi babo ngenxa yokuswelakala kwezulu okudalwa yikukhudumala komkhathi. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kule ndlala emangalisayo endaweni lezi lonyaka.
Ukwethekelela kukamongameli Emmerson Mnangagwa endaweni yesikhumbuzo sabantu ababulawa ngombhuqazwe kwele Rwanda sokuphehle imbono etshiyeneyo, abanye besithi kumele azinuke amakhwapha ngombhuqazwe weGuguraundi owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili eMidlands laseMathebeleland. Kumbiko awulobe wawuthiya eKigali Genocide Memorial, uMnangagwa uthe uyadana kakhulu ngokubulawa kwabantu bohlobo lwesithutsi abafika phose isigidi. Uthe lokho akumelanga kuvunyelwe futhi loba sokutheni. Kodwa abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bathi uMnangagwa kumele alungisise udaba lweGuguraundi alandele umzekeliso weRwanda eyalungisisa umbhuqazwe wayo. Lanxa yena uMnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa lolu daba esebenza lenkokheli yosiko, umanyano weUnited Nations uthi awusuthiseki ngendlela aphatha ngayo lolu daba. UMnangagwa ngomunye wabantu abetheswa icala lokuphatheka kumbhuqazwe weGuguraundi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lezanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma endawonye lokansila webandla le-CCC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Usethusile kakhulu njengabantwana beZimbabwe ukubona umongameli welizwe eseKigali evakatshele imuseum etshengisa ngodlame olwenzakalayo abantu bebulawa abomhlobo wesithutsi ngomnyaka ka-1994. Vakale sona kakhulu owenzakalayo esithi akumelanga kwenzakale nquma njalo uphagama akwenzileyo. Yebo kambe thina sithi isilungu kuthiwa charity begins at home. Sifisa aqala alungise eZimbabwe idanga leGuguraundi lalo lufike emaphethelweni kwenziwe indlela eRwanda eyenza ngakhona. Sithemba kade emkhuluma yangakhulumi nje njengoba evakatshile wafika ebekhuluma into esenhliziyweni yakhe. Sesikhangeleke ukumbona ephenduka ekhaya eZimbabwe ukuthi ingafika enze njani ngodaba leGuguraundi. Ludaba sekumele lukhulunywe lulungiswe lufike emaphethelweni abayenza lesi senzakalo ukuthi lowu lawa abantu bakheziswe ngendlela okumele bahleziswe ngayo, kukhonisane umlota lapho kumele kuyedisele khona izihlobo zemuli zalaba ababulawayo kwenziwe umhlalo lapho kufeka emaphepheleni.
Babuchuma, nansi indaba.
Right, ngiyabonga kakhulu. Angazi ukubana nxa umalumami uNdlovu sekubili umangele umongameli efika ku-Memorial Site eRwanda ukuthi omali siyabona kokuyini nxamu lesenza into elobonto yinto yokuqala leyo. Okwesibili, indaba yeRwanda yalungiseka lula ngoba wonke umuntu wabuye etafuleni bahlala phansi kwalungiswa, kungayinjalo khona kuthiwa kona yi-side show kumbe lobana okwenzela ukuthi imbonani kumbe okwenzela ukuthi kona umuntu vele uyabezele enenjondo yakhe engafuni ukulungisa kodwa efuna nje ukubana kube ne-controversy ethize. Abanye kuyilaba abenza imali ngodaba olumhlungu olunjengolwebugrawundi olwenzekala lapha eshikwambiye sonke sizelami yinje sibe zihlobo ezathabalalayo ngesikhathi sona nesiyami. Manje thina nga udibokeukuthi kona sine-opposition engafuni ukulungisa kodwa efuna i-grand standing ngezikhathi zonke. Ngoba kathesi sikhuluma kunje ngesikhathi zikababomgabe nayiso resinpeace siyakwazi ukuthi udawalebugrawundi njalo ungakhulunywa vele lamisensasa vele ungazama ukhuluma udawalelo vele kuhlokuze ngokuni kodwa umongameli lo okhona othena buya wantu babita sihlale mphansi asikuvulela into lokuthi sikukhulumeli kuhle sisikucubungule sibone ukuthi kona kathi singabamba njani sifike ngayo. Ngiyakhumbula izikhathi eziningi ebuya khonapha koBulawayo efika e-State House laphana enisa ama-stakeholders athiyethiyeneyo izinduna abezinkolo amanye ama-social leaders kugoqela ezini ama-social leaders ukuthi bakethi udaba lwalebugrawundi silubambe njani siluphethe njani.
Baba uNdlovu, nxa ngimthola kuhle lapho ubaba uChuma uthi lina njenge-opposition lidla ngodaba lwegugurawundi lithanda ukusola uhulumende umnankakwa lalapho kungela sidingo khona.
Umntwana owazalwa ngabo-80s usengukhulu kathesi sowakhe umuzi funa lo mntana akhelayo waba labantwana. Abayenza imbonani ngibona laba abangalungisisi udaba lwegugurawundi sekukhwana iminyaka engamathumi amane kahlela. Okokuthi ngaba ngabantu abafisa lolu daba lulungisiswe, ngakudala lwalungisiswa ngakusela muntu okhuluma ngalo. Okwenza sebelokhu sikhuluma ngalo, abamele amalungelo kaZulu bekhuluma ngalo, abazombusazwe bekhuluma ngalo, ukuthi alukalungisiswa. Lokho kuludaba olulokhu lumqoka, alukalungisiswa. Yikho nalungalungisiswa ngabantu abakhulu ukukhuluma ngalo. Kulo mhlanganiso ezinsebenzi zikaZulu ezincedisayo umphakathi ngokulungisisa lolu daba. Bahamba bafaka bakwakha ngale bhalage wabuya uhulumende wezanu uphilepho kamnankadwa nalowo ekhala ekigali wazodiliza amaplagi lana ababewayakhile. So olembonani ngubani bephakathi kwalaba abathi lolu daba lulungisise lalaba abayiwo ababulala abantu sekune-40 years lokho esingakulungisisa.
Baba Chuma, ngamafitshane akuyiphetha
njengoba ngithile mina ye emuva ngale akubanjwanga kuhle kwento lokho. Sukela vele ubaba uNkomo ebiza indaba ye-unit ngo-1987 sibambana shonke izaphu sibambana nezanu Jongwe. Akukhulunywa kuhle izinto yibo bona abanikazi bendaba naleyana baze bazihambela bonke. Kodwa impenshe ukuthi kona just because into ayizange yenze kuhle emuva akusatsho lokuthi ngakuhambela ngenze kuhle namhlanje. So yikho besithi kona abasizizi better late than never. Yikho engikutshoyo mina ubana uhulumende lo omutsha okhokhelwa ngubaba uMandaza usezamile indlela zonke ukuthi bakithi azikhulumisaneni.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga lezanu PF Central Committee, ubexoxa endawonye lo-councillor we-CCC koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu. Kumbiko esisanda kwamukela kuthiwa indlovukazi yeBhilithane uQueen Elizabeth II usetshonile. Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labajabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Singekehlukani zihlobo. singekehlukani isihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iZimbabwe imanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele-International Literacy Day. Ikomishini eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe. Indlovukazi yakweleBhilithane uQueen Elizabeth II ekasekho. Siluqhibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saiding. Sithi kasidibaneni njalo ngo-half past six kusasekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.